mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 Gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mazvitimera zviya zvakanobatanidza handione zvizhinji zvacho zvipedza mwedziwo uno watiri waSeptemba zvichifamba, nekuti maengine acho agara mashoma. Tikatarisa maengine anga achimanya acho kwakusvitidza kuti unotorwa marasha kuwange kuti auye agaye magetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvimusoro yezvitima inofamba.
ZUPCO yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zveNational Railways of Zimbabwe.
Mushandi wepasi-pasi wehurumende ari kutambira mari inoita $125. Imba imwe chete yekugara iri kuda $35. Munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana, vakadawo marumu matatu, chichiona kuti mari yavo yatovapa $105.
Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushishikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira.
Saka panenge pachidiwa kuti avo vanogadzira ethanol vange vachideredza mutengo wavo, kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa peturo yakasanganiswa nenzimbe idzodzo kana neethanol.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine makumi matatu nevashanu 135 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine makumi mashanu ane gumi nevanomwe 4517. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nehumwe 125,931. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi masere nezviviri zvine zana nevatatu 2,782,103. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane makumi manomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 1,770,352. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. ZUPCO yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zvachembera zveNational Railways of Zimbabwe. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Zvitima izvi zvakaparurwa nemusi wechipiri vanhu vachikwira mahara kuenda kumufakose, uye zvatanga kubhadharisa vanhu kuenda kumufakose nekuruwa. Nhasi mangwanani vanhu vange vari vashoma pazviteshi, uye mumwe mugari wekubudiriro uyo aramba kudomwa nezita asi akwira chitima ichi ati vanhu vange vasina vimbo yekuti hurumende iri kutaura chokwadi.
Vanhu vakangojairira ka vozvanhu vasina faith nacho kutaura chokwadi.
Mumwe mugari amai Evanice mhinduro. Vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chaparurwa neSubcontinental Railways of Zimbabwe NRZ vachiti chicharerutsa dambudziko rezvifambiso muHarare iro rakauya zvichitevera kurambidzwa kufamba kwemakombi nemabhazi asina kunyoresa nekambani yehurumende yeZupco.
Zvikombi zvataikwira zvimushika-shika izvi zvimwe zvaitibira zvimwe tishingoharaswa-haraswa. Saka chitima iwa tinokwira zvakanaka uye chakachipa. Dai varamba vakadaro ngavasazotirasisazve.
VaPride Mukono vesangano rePoverty Liberation Movement vati zvitima izvi zvakasakara vachiti zvinogona kuisa upenyu hwevanhu panjodzi.
Mazvitimera zviya zvakanobatanidza handione zvizhinji zvacho zvipedza mwedzi uno watiri waSeptemba zvifamba. Nekuti maengine acho agara mashoma, tikatarisa maengine anga achimanya acho kwakusvitidza kuti unotorwa marasha kuwange kuti auye agaye magetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvimusoro yezvitima inofamba. Saka iri ingori ringoriwo bara ramhanya raitwa nehurumende kuti ioneke kunge pane zvairi kuita sipasina. Hationi pane zvinobuda mupato wemabhonzo aeria avamutsau.
Izvi zvatsinirwa nevamwe vakamboshanda kuNRZ vati ichokwadi kuti zvitima izvi zvakasakara zvakanyanya zvekuti hazvichafaniri kushandiswa. Studio 7 yabata munyori mukuru musangano revashandi vanoshandisa zvitima izvi reRailways Association of Engineers vaFarisai Chitanda, avo varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasiri pabasa, asi vati zvitima izvi zvakapedzisira kushanda gore rapera muna kurume pakavharwa nyika nekuda kwedenda reCOVID-19. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira, avo vakamboshanda semutevedzeri wemuchairi wechitima kuNRZ vaudza Studio 7 kuti hurumende haingashandise zvitima zvinopinza veruzhinji munjodzi.
Kune mutemo kurelay zvinonzi Trains Working Regulations inova zvakare bhuku rinokwanisa kushandisa matare edzimhosva kana mitemo ichinge yatyorwa. Kune anonzi macarriage and wagon examiners vatori nefasa rekudetamaina kuti kochi iri kana wagoni iri rinobvirwa kufamba here uye rine kodzero yekufamba here risingazoisi setsaona munjanji. Saka nokudaro kana patori newagoni iye rakadaro hakuchobvumidzwi kuti chifambe.
Mutauri weNRZ vaMartin Banda vaudza Studio 7 kuti hazvinei kuti zvitima izvi zvasakara, vachiti zvinobatwa zvakanaka uye kambani yavo inokoshesa kudzivirira vashandi nevanotakurwa kubva kunjodzi.
Safety takes precedence in terms of the railway. You cannot put people's lives in danger. Safety is the priority number one. Whether it's for the workforce or it's for the traveling public, safety is of our main concern.
Tinokoshesa kudzivirira vashandi vedu nevatinotakura kubva munjodzi. Hatigoni kupinza vashandi vedu kana vatinotakura munjodzi.
Pasi pechirongwa ichi, zvitima zvinotakura vanhu kubva pakati peguta zvichienda navo kumisha inogara veruzhinji yakaita semufakose, Budiriro, Kambuzuma nemimwe, uye kumisha iyi mabhazi eZupco anozotakura vanhu ave kuenda pedyo nedzimba dzavo. Kushandisa chitima pamwe nebhazi zvinoita maRTGS 60 parwendo rumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muchevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vari kushishikana nemashoko egurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Vachitaura neStudio 7 muzvinafundo Mavhima vakati varayiridzi vachangotanga basa vari kubhadharwa mari inosvika zviuru $30 zvemadhora kana kuti $30,000, uye vakati gore rino hurumende yawedzera vashandi mari inosvika zvikamu 90 kubva muzana. Vamwe varayiridzi vatotanga kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa ishoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMushangu.
Blessing Zulu, namai mumwe herambi hwisadzi. Zvinototishamisa kunzwawo kuti mari yatiri kutambira inonzi haina dambudziko. Zvekare rega tione kuti mari iri kutambirwa nemushandi wepasi wehurumende pari zvino anova ari muboka retoti B1 ari kutambira mari inoita iyo $20,578. tikai werengedza mari iyo tichidivida nemutengo unotengeswa nawo mari kubhanga rehurumende we85 tinoona kuti mushandi iyeye anenge achitambira mari inoita $235 asi hazvisizvo zviri paground
munorevei vamushango
mari iri kutengeswa nemari vepamusika mutema inova iyo yava pa160 kusvika pa170 saka tikachishandisa mari yepamusika mutema iwoyo tingauramba zvedu asi ndiwo uripo mushandi wepasi pasi wehurumende ari kutambira mari inoita $125 imba imwe chete yekugara iri kuda $35 munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana vakadawo marumu matatu tichiona kuti mari yavo yatova pa$105 vatosara $120 pamusha harisatarira mari yekuendesa kubasa harisatarira kudya kupfeka zvose kana anything harisatataura neizvozvo
asika hurumende iri kuti mari inokwana hapana dambudziko
zvinotikatyamadza kunza kuti mari apa hapana dambudziko dei zvanga zvisina dambudziko hataramba tichichemera kuti tiite misangano nehurumende dei zvanga zvisina dambudziko hataenzwa gurukota rezvemari richitaura kuti vari kuda kuongorora mihoro yedu uye vakagadzira kuti tiite misangano zvinotaa kungotoshamisika hedu kungoti mashoko evakuru aya vaireva vachiti nhamo yemumwe hairambirwisadza anobuda pachena vashandi vehurumende havasi kutambira mari inotenga ndizvo saka tiri kuramba tichikurudzira hurumende kuti tigare nayo pasi tiite musangano wokuti mari yedu itenge tivewo neraramo inokodzera vashandi vehurumende vese mabasa aya hapindwe nevanhu vasina kudzidza vanhu vakaita makosa vakabudisa makunununu emari makukutu chaiwo chaiwo asi zvino zvaakudzoka zvachoni zvichienzana nezvakabuda hazvichapindirani asi tira kungotenda kuti hurumende mazuva apfuura yanga yataura mashoko akanaka chaizvo ekuti chaakugara pasi tiite musangano tione kuti tingagadzisa sei nyaya dzemihoro yetinotambira
zvaakutaurwa zvinorevei
inyaya yekuti fambe dzoke hatidzi kuti papa kuri kuriranawo here asi chatiri kuvimba nekutarisira ndechekuti tiri kuita musangano nehurumende pamazuva mashoma anotevera sezvavanga vavimbisa kuti tigadzirise nyaya yemuhoro yedu sevashandi vehurumende
mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende rezimbabwe confederation of public sector trade unions vagibson mushangu vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 kambani yehurumende inoona nezvenhando dzemoto yezimbabwe energy regulatory authority zera yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare kutanga nezuro nesendi rimwe chete rekuamerica parita mutengo wedhiziri wakakwira kubva padhora rimwe nemasendi makumi matatu nematatu kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemana emari yekuamerica peturu yakakwirawo kubva padhora rimwe rekuamerica nemasendi makumi matatu nemanomwe kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemasere parita kana mafuta aya achitengwa nemari yomunyika yemartgs rita rimwe redhiziri rinenge ravi kutengeswa nemadhora ezimbabwe 115.15 kuchitiwo rita rimwe repeturo richitengeswa nemari yomuzimbabwe inoita $118.42 zera inokwidza mitengo yemafuta mwedzi woga woga kunyange hazvo ichikwidza nemasendi akasiyana siyana nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo mutengo uyu uchiita sewakwira nemari shoma kwazvo kukwira kwemafuta edzimotikari kunokanganisawo mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda kusanganisira mari dzekufambisa nezvekudya ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 nava kuchera pamusoro penyaya iyi
tingangoti mwedzi nemwedzi zera inotarisa mutengo voona kuti iri kuenderana here nezviri kuitikawo kunze kwenyika uye iri kuenderanawo here nemitero inodiwa nehurumende ndipo pavanozotura mutengo iyi asi matanho akadaro tinowanza kumaona achizokonzera kuti zvimwe zvinhu zvisinei nemafuta epetrol zvikwire zvinoshandiswa nevanhu vese kana kuti vanhuwo zvavo nekuti chinowanzoitika ndechekuti nekuda kwekushayikwa kwemagetsi vanhu vari kushandisa dhiziri kunge veindastry ndevachigadzira zvimwe zvigadzirwa zvinenge da kuzoshandiswa muno.
Saka tingati here iro sendi rakwidzwa naro mutengo wemafuta iri imari ingaremera vedzimotokari?
Kazhinji kazhinji mari yakadaro hairemeri vedzimotokari, asi masendi aya akakwira mwedzi nemwedzi munotozoona kuti imari inenge yakawanda nekuti tiri kuona mitengo yepeturo yanga ichisvika kumadhora 33 dhora 34 nekukwirawo kunenge kuchiitawo zvimwe zvinhu. Tinozotoona kuti sendi iroro rinotandira rokonzera kuti vanhuwo zvavo vangava vatairi vedzimota kana kuti tero vanhuwo zvavo vanoona mitengo yezvinhu ichikwira nekuti kugadzira zvinhu zvacho kunenge kuchida peturu nekuda kwekushayika kwemagetsi kuzvifambisa kuti zvibve kwazvagadzirwa kuti zviuyewo kwazvinofanira kutengeserwa kunenge kuchida peturu nedhiziri futi nekuda kwekuti zvitima hazvisi kufamba.
Taonawo vezera vari kuzivisa mutengo uyu paviri nemari yemunyika yemaRTGS pamwe chete neyekunze yeUS dollar. Iri kuwanikwa here petrol inenge ichitengeswa nemari yemunyika?
Tinongoona mutengo yayo asi petrol iyoyo inonetsa zvikuru kuti vanhu vaiwane. Ndakaona vamanguvu tikafikira pera vachiti vanhu vari kutora mari kumisika wavo weauction vonotenga peturu vozoitengesa nemari dzekunze kwenyika. Vakafundutsira ndingangoti pava nemavhiki matatu kuti vachatora matanho, hatina kana danho rimwe chete ratataona vachitora. Saka zvikaramba zvichiitika izvozvo zvinoreva kuti mari yemunyika peturu yacho yaitaramba ichinetsa kuwana zvisinei kuti vanenge vachiti vari kugadzirisa zvinhu.
Ko iyo peturo yacho tinonzwawo vamwe vachichema kuti mutengo wepeturu muZimbabwe kana wemafuta muZimbabwe wakakwira kudarika mitengo yedzimwe nyika. Zvakamira sei tichitarisa mudunhu reSadiki?
Izvozvo pane zvinhu zvinoitika munomu. Chekutanga tinomanikidzwa kuti peturo yese inge ichisanganiswa neethanol. Ethanol yacho tine kambani imwe chete inogadzira zvinhu izvozvo zvinonzi ethanol inorima nzimbe dzacho dzinogadzira ethanol. Saka mutengo weethanol ndomo unoita kuti mafuta akwire zvakanyanya. Kwozoitawo mitero inenge da kutorwa navanxuve yakawanda wanda ndo imwe inoita kuti final price yepeturu inge ichikwira zvakanyanya. Saka panenge pachidiwa kuti ava vanogadzira ethanol vange vachideredza mutengo wavo kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa peturu yakasanganiswa nenzimbe idzodzo kana neethanol.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti varairidzi vazhinji vakashatirwa nemashoko akataurwa kuvatori venhau nemunyori mubazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary Amai Tumisang Tabela, avo vakakurudzira varairidzi vasina mari yekuti vakwire mabhazi kuenda kuzvikoro zvavanoshandira kuti vakwirete mari yokufambisa. Ukuwo Newsday richiti masangano anomirira varairidzi anoda kuti Amai Tabela vakumbire ruregerero pamusoro pemashoko avakataura aya, achiti hurumende iri kuseka varairidzi nekuti havana mari. MuNewsday makare murairidzi kana kuti coach wechikwata chemaWarriors anogona kudzipa basa iri pakupera kwesvondo apo bhodhi reZimbabwe Football Association richasangana kukurukura mamiriro akaita zvinhu muchikwata ichi mushure mematambiro avakaita mumitambo miviri yokuti vaende kuWorld Cup. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pevaimbove gurukota rehurumende yava Robert Mugabe muzvinafundo Jonathan Moyo inoti vakanyora paTwitter pavo vachikumbira ruregerero pamusoro pemitemo inodzvinyirira vanhu yakaitwa panguva iyo vakanga vari gurukota rehurumende. Muzvinafundo Moyo vanoshorwa pamusoro pemitemo yakaita sePublic Order and Security Act kana kuti POSA, Information and Protection of Privacy Act, kana kuti IPA, ne Broadcasting Services Act, ne imwe. Ya venguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mariyo Studio 7 isitinofara zvikuru ine mufaro kuti nyika yedu yanaka zvuwa zvinodai zvachinjawo tarwadziwa munhu urwadziwa chaiko vana vechikoro achafundi vanonga vachirye mwoyo kuchikoro ikweyo saka chichemo changu chisvike kuvakuru kuti dai maita kuti vana vaone zvekurya muchikoro ndo chikumbiro changu Studio 7 natenda.
Vawande kurisei koko mwakadini henyu haisitiri bhuku nokuZimbabwe handiri kuno kuistedi kutongata tudambobvunzavo monzora zvimwe zvinhu zvogwana zvoshamara zvichambowisisikizvi zita zveuri dazve aionenge haunotumwa nezano ndozvinozvongoreva monzora monzora usadaro aiwa monzora uyu harikakudei.
Magadini ko pa Studio 7 apo kwematanonoka wande ini ndoitwa Davidson January ndobva iko kuZimbabwe asi ndiri muno muSouth Africa. Ndinoshamisika pakavhurwa zvikoro apa musi wa 6 panapa ndakatumirwa bhiri remwana wechikoro kunzi fees $28, COVID $8, maski $3, construction $17. COVID ndei mari inechidwa kubhadharwa kuchikoro. Maski ndei ani mwana takanzi tivatengere mamaski here. Kweye COVID inonzi COVID $8 yatiri kubhadhariswa ndeyei. Ndatenda hangu tibatsirewo ipapo vakuru vezvikoro masungu masangano ese ezvikoro kuti mari yatiri kubhadhariswa iyo iri kunzi COVID $8 ndeyei.
Magadi vashamarari, ndinoitawo Douglas Muteru, tiri muno muSouth Africa paBakersfield apa. Nechandinoshora chikuru pazano kunyanya iwo president wedu anonzi vamunangagwa vakashanda nababa wangu kwamakore mazhinji zvikuru, but pakashaika baba wangu ndipo parakapedzisira kunzwa nezvezano. Baba wangu waishandira CIO, hapana kana benefits yatakawana yechiwo veteran. He was a war vet, munhu wakatoenda naye kuhondo ndiye munangagwa yandomuziva. Asi paangoshaika baba ndipo pakaperera zvese, saka handioni chatingasapotera zano. Uye anga achiti hanzi tiri vana vemawo veteran chichi tiso vana vemawo vet, mukatonomubvunza munangagwa andokudza endai muziva murumei. Saka chii chatinoisapotera ichitambura kudai, vana vavo vega ndivo vanongoguta.
Asikira sei pa Studio 7 tipindo pachirongwa. Ndinobata nhau yeMDC Alliance kuti vachamisa navabiti pakuda plan B, nekuti Douglas Monzora ari kuda kubvongodza muto. Azvishamisi vanhu tiine manyukunyuku yekuvhota saizvozvo. Douglas Monzora nenyaya yezita rekuti MDC Alliance agotanga zvekutambudza nekuvhiringidza zvinhu, saka kudai vaita plan B in time zita haro ragara harina basa. Vaita plani yekumusiyira zita iroro nekuti haangahwine nekuda kwekuti azotora zita. Dai vaita plan B yekuzivisa vanhu in time, vanhu vazive pasi rose kuti taakutevera zvipi, zita ripi, kuti vamirire kuti zvitenge zvabvongodzwa.
Talo pa Studio 7 mamukasi vashamara redu pa Studio 7 vateereri vese vestesheni kana kuti chanel yeStudio 7, ndoda kukomenda pana vari kutaura zvachifunyashano vachiti vanhu vanoripiswawo kune mbudzinganingani kuti vawane stendi. Iyo nyaya iyo yakanaka nyaya yavataura sanga vachifunga kuti vaendeka sekuti ndichifiwa vaende kwachifunyashano kwacho vanosvikisa nyaya yavo kwete kubuda paredio vachitaura nyaya inoda kutaurirana namambo. Ndatenda hangu ndiri mumwe womunhu anogara ari pasi pachifunyashanu, ndiri mumuranda wekwachifunyashanu, ndiri wemudunhu rekwachifunyashanu. Ngatiwane nyaya dzatinoisa pamhepo kwete ngoti chero nyaya imwe naimwe tiise pamhepo. Ndatenda hangu.
Ini ndinonzi Trust Muchoko, inobva muBweroom. So far ndiri muno muSouth Africa muJoburg. Ndinochema zvikuru mhani vanhu vanosapota ZANU-PF. Vamwe tiri kuda kuti nyika isimukire igare zvakanaka, kuti zvekugara tichishungurudza isi kuda kuya kuno kutoshungurudzika nenyaya dzekutotsvaka zvekutikwanisa kurarama. So kana munhu achitaura zveZANU-PF notishungurudza zvisingaiti, noti muno tinogara tikuna kutomborohwa kana kuita sei, saka izvi zvinotinetsa.
Mangwanana akanaka pastudio 7 apa. Ndinoda kutenda nenhau dzechokwadi dzatinopiwa. Ndinoda kukufarisa imose vana veZimbabwe. Ndinotenda chaizvo nekubata kwatinoita tichiteerera nhau tichipana mazano tichipangana mazano. Asi nhau iripo vakomana ndeyekuti tikurudzirane kuvhota. Pakukurudzirana kuvhota apa tisasiyawo vabereki vedu. Vabereki vedu tisavasiya kuvakurudzira kuvhota neshanduko. Ndo vamwe vatiri kuchengeta, ndo vamwe vatiri kuva navo kuti vasatambudzika. Vabereki vedu ngativakurudzirewo kuvhota neshanduko. Ndatenda hangu ndini mofela mofela pajoza pajoza.
Mangwana ane akanaka makadi pastudio 7. Ini standi netwa mukuru webhohera ndiri paKZN. Chikumbiro changu ndechekuti kune MDS Alliance varume Bhoramberi 2023 uri kusvika zvezita tinei nazvo tinoziva mutungamiri wedu nevatungamiri vese. Zvanadamba vanamonzora nevamwe vavo siyanai nazvo. Ngative bhizi handei kumamisha tinokambeina. Ngatikambeinei musamira varume kambeinai 2023 wasvika. Rambai muri muvanhu kusvika 2023 wasvika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tinokukumbirai kuti mutumire maaudio enyu ari mapfupi. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti rubatsiro rwuri kuenda kuvanhu vechegre kuEthiopia hushoma. Mukuru weUnited States Agency for International Development kana kuti USAID Amai Samantha Power vanoti kushomeka kwerubatsiro rwuri kuenda kuTigray hakusi kukonzerwa nekushayikwa kwezvekudya zvakakwana zvinotumirwa kudunhu iri, asi kuti hurumende yeEthiopia iri kuomesa mapindiro anoita rubatsiro nevanhu vanobatsira mudunhu iri. Amai Power vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muTigray pamwe chete nemumatunhu akabatana nayo eAfar neAmhara. Vanoti kurwisana kwemwedzi mitatu pakati pevarwi vanotsigira bato reTigray People's Liberation Front nevanotsigira mauto eEthiopian National Defense Forces kwasiya vagari vomuTigray vasisina chavanacho, vachiti pakutanga kwemwedzi wechikumi vanhu vemuTigray vanoita zviuru mazana mapfumbamwe vakange vatarisana nenzara vamwe vanopfuura mamiriyoni mashanu vachida rubatsiro rwezvekudya. America inokurudzira hurumende yeEthiopia kuti ikurumidze kubvumira rubatsiro nevanhu vanounza rubatsiro kuti vapinde mudunhu reTigray vasingashungurudzwi. Sangano reUnited Nations rinotiwo kana rubatsiro rwezvekudya rukasatanga kupinda mudunhu reTigray zvakare, zviuru nezviuru zvevanhu zvichanetseka uye vazhinji vachifa nenzara. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zupco yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zveNational Railways of Zimbabwe. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushishikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikuunzirai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.